Nezuro veZimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora. Asi rimwe remagweta avo vaFred Masariravhu vaudza Studio 7 kuti vasikala vange vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa.
Pana nachiremba vataurwa navo vari kufanira kunge vachienda vachinovaona
Rimwewo remagweta avo vaDark Coulthard vatsinhira izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here. Pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura, chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana, vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopanozoitwa application, asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa, legal team iri ready to take application anytime. Kana togadzira mapepa indivhenje kuti vanenge vacharamba vachavarambidza zvavaonekwa nachiremba.
Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo.
Kana tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vasikala vaone chiremba wavo. Saka zvese zviri kuitwa pamwe chete, tiri kutaura nevekujeri uye mhanyamhanya kumatare kuitira kuti paitike court order. Asi court order sezvamunoziva inogona kutora nguva, isu tiri kuti aiwa ngavakurumidze kuonekwe vasati vaita serious.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mutauri wavo Superintendent Mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Muzvare Mahere navaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka. Vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari mutirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vari kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.